chokwadi chiripo ndechekuti kana munhu uchinge wapara mhaka unosungwa newomutemo. Kana uchinge wabatwa newomutemo, zvinoreva kuti vomutemo ndovanofanira kuprova beyond reasonable doubt mudare redzimhosva kuti hauna mhosva yawapara. Saka munhu wese anosungwa panenge painika benefit of doubt kekuti haana kupara mhosva iyi kusvika dare rati apara mhosva iyi. Saka kazhinji kazhinji vatinoona vachisungwa panenge paine magrounds anotarisira kunzi munhu akapara mhosva. Taona isusu vazhinji vachisungwa vachibuda mumadare edzimhosva vachinzi izvo havana nyaya, kunyanya paburitswa vahopo chimunhu vachinzi havana nyaya mudare redzimhosva zvakare. Asi kune vamwewo zvakare vabatwawo vaine nyaya dzekutyora mutemo weZimbabwe, nevamwe vari kusungwa nenyaya dzekuratidzira kuzvisiri pamutemo nezvimwe zvakadaro. Zvakafanana zvakare nana Cecilia Chimbiri nevamwe nana Johana Mamombe. Saka isu tinoona kuti mutemo unofanira kutedzwa sezvauri, nekuti mutemo hautarisi ngana, hautarisi kumeso. Saka chiripo mukoma blessing ndechekuti vanhu ngatisaparai mhosva. Madzitare edzimhosva yamuno muZimbabwe anotaridza kuti anoshanda akazvimiririra independent.
Ngatitarise hurumende yamunangagwa iyi kubva payapinda pachigaro nenzira yamapindira vaita ivavo. Chavakwanisa kuita kuchinja mashandisirwo anoita mitemo munyika vachiita kuti zvienderane nezvavanoda ivo. Mapazi ehurumende mazhinji ari kushanda zvisizvo maitiro anenge akataurwa nebumbe remutemo. Ngatitarise nyaya yemapurisa. Mapurisa aripo kuchengetedza runyararo, kuchengetedza vana veZimbabwe, kuchengetedza zviwanikwa nezvakawanda zvinenge zviri munyika yeZimbabwe. Asi tiri kuona vari kuenda pamberi kusunga mwana wese weZimbabwe anenge achitarisirwa senge haasi kuita zvinhu zvoda ZANU-PF, anenge achiita zvinhu zvekuti vana veZimbabwe vawane rusununguko, vana veZimbabwe vaone chouviri, vana veZimbabwe vasina mabasa vakwanise kuwana mabasa. Zvese izvi tiri kuona vachisungwa pasina kana kumboitawo tsvakurudzo kuti nyaya yacho yakamira sei. Vana Hope Chingono, vana Obey Sithole, vana Ostalosi Siziva, vana Johana Mamombe, Cecilia Chimbiri neTsai Marova, vana Muzvare Fadzai Mahere, vana Muzvare Gladys Tlachwayo, Honorable Beat, vese vari kungosungwa zvisina kana tsarukano. Munotarisa zvakabva kuitika manje manje, Muzvare Tome Vongai vakasungwa apa ndio vanga vatobatwa zvisina kunaka nemapurisa. Saka tikuona mapurisa achishandiswa zvisina kunaka. Ngatirase futi nyaya yematare. Matare kana makots iwo vana Major Street ava, aiwa muchatauri nezuro ndakaona chisingaoneki kumatare dzimhosvoko. Vana Muzvare Johana Mamombe nevamwe vavo vari pamberi pedare, dare richimanikidza kuti ngavaende kutrial vasina zvikwanisiro zvinodiwa.
Vadzikiti, todzoka kwamuri.
My own advice yandinongapa kuna vanopikisa ava ndeyekuti ngavachinje mafungiro avo vauye neconvergence for development of the country, convergence for unity, convergence yekusimbaradza our social stratas, vanhu vanga vachigara zvakanaka mudzimba nemumacommunities. Pane kuita maconvergence avari kutaura ekusungisa vanavo vamwe vanhu. Hasatambonzwa kunzi vaClifford Tswayo vasungwa vachiratidzira isu. Hasatambonzwa kunzi vaNelson Chamisa vasungwa vachiratidzira zvisiri pamutemo. Asi tinotozonzwa kunzi vasungirwa nedzimwe nyayawo. Saka tinobva taona isusu kuti no, idzi nyaya dzekuitisa vanavo vamwe vanhu idzi ngadzimbomira kusvika nguva yemaelection yakwana. Vava kutsvagawo simba, toziva kuti inyaya yekutsvaga pawa chete remuyekutonga pamaelections.
Petai hurukuro yedu vahlachwayo, tisaswerere kuvhi yakatiyo.
Ndofunga ruzhinji rweZimbabwe riri kuzvionera pachena kuti bato rinonzi ZANU-PF hakusisina. Ranga veboka raakurarama nokuzvonyongoka pamusoro pemutemo, ravaboka raakurarama nekushandisa maInstitutions enyika zvisirizvo.